mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 kurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanoyambira bato remutwakazi republic party kuti zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. Nengo ye MDCT inotungamirirwa nava Douglas Monzora iri kukwidza mudunhu reAppworth inoti yakarwiswa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Sangano rezesni rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti masangano eSADC neAfrican Union haana zvaari kutaura pamusoro pesarudzo muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo reZANU PF kuchitungwiza nezuro, mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakashora zvikuru mutungamiri webato remutwakazi republic party vamukondisi Moyo vachivapomera mhosva yekuda kupatsanura Zimbabwe nepakati. Bato remutwakazi republic party rinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe itsemurwe nepakati matunhu eMidlands neematebeleland ose ave nyika inozvitonga yakazvimirira yega, kuchiteverwa miganhu iyo bato iri rinoti yakanga iripo pasati pasvika varungu. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
Kune vavanenge vadya nyemba vazvimbigwa vanamutwakazi anzi choda kuti Zimbabwe iganhurwe nepakati vaita imwe republic yamutwakazi. Ngavateere nditaura iko zvino, handasati ndavasunga. Vachataura, vagotaura, vagochembera, vagofa. Zimbabwe ichingova Zimbabwe. It's a unitary state. No one will divide this country. Kana vanga vane vanoudzika gava nyarare washande nehurumende iripo vararame. Nokuti vakaramba vachiita zvavanoita izvi, hapana nyika iri pasi pano inotsigira kuti nyika dzite divide pasike pasuka. Hakuna. The United Nations Charter recognizes all the countries who are member states of the United Nations, including Zimbabwe as it is. No one will divide this country into small states. Ulenge uchitsaka kusarama kukareba.
Avo vange vari mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachitaura pamusangano webato ravo kuchitungwiza nezuro. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havana chekuudza vatsigiri vavo sezvo vasina chavakaita mumakore anopfuura makumi mana vari muhurumende.
Avawa havasisina meseji kumaZimbabwe. Wakupaparika, wakurotomoka, awaona manje kuti sapoti yapera. Hapasisina munhu muZimbabwe anovasapota. Saka vachiunza mabhazi ewanhu kubva kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana kuti rali yake inge yakati kurei. Pamusoro pezvo, wakuziva zvino kuti ma elections akaita free and fair wanoruza zvimwe zvinonyadzisira chaizvo
ko zvino nai professor mukaza kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavakataura zvokushinshidzira vanhu sei vachiona sekuti zvinovakunzira vanhu kuti vavatsigire
kana uchirota mukaka hautomboziva zvauri kutaura baba vanenge munhu abva mukurara ngekuti vari kusimudza musoro vachitarisa kuruboshwe nekurudyi uona ndirike vanhu vese vari kutizira kuna vachamisa zvino pavari kusimuka vari kuona havasisina munhu kusere kwavaka ende pamusoro pezvo havachazivi panje kuti votaura kuti mazimbabwens vari kubvunza kuti kochii chavakatiitira pamakore 42 years amamuchitonga zimbabwe hawana mhinduroba kwaakungopaparika kwavari kuita uko havasisina meseji kakuna vanhu vekuzimbabwe hawana kana chii chekutaura vaakutizwa zvino
mashoko akadai aya haabatsiri here pakupesanisa vanhu vari kurwa nekuti dene zvakaitikawo pakukura hundi zvagadziriswa vanhu vaenderera mberi vachiziva zvakaitika asi vachiregererana kutaura kwakadai kunokonzera chinyi profesa
handifunga kuti kunokonzera chinhu ngekuti vanhu vaakuziva ka hapana zvavanotaura zvino zviri kutorwa seriously nevanhu ba handione kuzvichichinja mamiriro eopposition vanhu vekumatebereland vanhu vekupi kumidlands vachangoramba vachienda mberi nestruggle yavanga vachiita handione zvichichinja chinhu ba
dene manga muri chipangamazano chava munangagwa nezvose zvamunoziva kubva zvavapinda muhurumende kusvika pari nhasi chii chamaiva rabatsira nacho maivaudza kuti chii
ndaiva patikiti rebhazi rekuenda kumusha hapasi china chimwe chavachakwanisa kuitira zimbabwe chasara ndichekukwira mubhazi kukwira muzupko woenda kumusha wondozorora ndochega chasara that is the only way out ukasazviita izvozvo kuchasvika nguva yawachasaidzirwa kubviswa pachigaro sekubviswa kwakaitwa wamugabe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 asi mutauriri wemutokas Republic Party vavhelile moyo vaudza studio 7 kuti vari kukatyamadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa asi vachiti chero vakavhundutsirwa kana kuurawa havadzokeri shure panyaya yekuti nyika ipatsanurwe kuti matebeleland ive nyika yakazvimirira yega Nengo yebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora iri kukukwidza mudunhu reEpworth vazivai metu vanoti vakarwiswa nekupanyirwa dzimotikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf nezuro masikati muEpworth pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera vametu vanoti vanofunga kuti vanhu vakavarwisa ndevezanupf nekuti vaiita maslogan ebato riri kutonga uye vamwe vavo vaive vakapfeka nhumbi dzebato rezanupf vanoti vari pakati pekurwisa vakatizira mukamba yemapurisa yedombo ramwari kuti vawane kudzivirirwa uye kumhangara chiitiko ichi asi vanhu ava vakavatevera vakavarwisa mukati mekamba yemapurisa imomo mapurisa asina zvaakaita studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yavamhetu najonga kandemiri westudio 7
tichifamba nemotikari dziri mbiri yangu yanga iri kumberi rori yanga iri kumashure tichiudza vanhu kuti tokumbirawo vhoti yenyu musi wa26 march saturday pasarudzo dziri kuitwa mumusha weepwet saka patatichifamba motikari yangu iri kumberi tashamisika kuona imwe motikari yabloka road kumberi yabloka road pabva pauya mayouth abva azara murod vachivhurira rekeni kurova windscreen nerekeni vamwe vachikanda nematombo emaoko vamwe vachikanda masimbi vamwe vakabata mabhemba nemadhemo saka semotikari yangu yanga iri kumberi pataona rodhi yese yablokwa kuti dhiraivha achienda mberi anga achizofamba pamusoro pevanhu anga chitozo batika vese. Saka driver ari mgejari vese. Uwe rori waranga riku mashuri ndo kupa hii mgejari vese. Saka matombe rekeni anga achiuya takacharisa. Nye mawoko achiuya. So rori angari kumashuri razo chuka pakunyura wa mataka. Driver ndo kupa mayuta angari kumashuri ndo kupa atiza. Nisaramba mgejari vese kushikira tashuka pamuko wa we police. Izi zaitika 100 meters away from Dobramari police station.
Saka wakuru isai maziri kuti ndiwa nani?
Ina hati nakupanisa kuti ndiziwe kuti vandiri kusa ndiwa nani.
Saka makwanisa here kunge muchi mhangara nyaya yenyu mapurisa achitambira kumhangara ikoko.
Uongo madoge tikavhura zvandiri kuedza kusanangura kuti taripota nyaya iyi vanhu vachona mapepe zvita zvevayolenzi vachorimbo vezvaripfu vachitotaura kuti imimi vanhu veMDC pane nzvimbo dzemunofanira kukambina muno mukepwezi pari pane dzimwe nzvimbo dzamusingafanzi kukambina dzakaita senge donoro mukauya tia kudonoraiza vataita nani. Vachitaura izvi pamberi pemapurisa mapurisa acho achitonzwa.
Saka pane vakuwara here muchiitiko ichochi?
Vakuvara vakaenda kundorapiwa kuCSU.
Saka chiitiko ichi chiri kusiya ipapi tichitarisa kuti sarudzo dziri kuitwa musi wemugovera.
Ini ndiri kunzwa kudedera ndikaona munhu akapfeka t-shirt yeZANUPF muviri wangu unotomerera nekutoti vedu wemhondi dziya dziya dzauya ndinoziva ndiri mupenyu here kunyange nemayuti. Asi izvi zvinopa kunyadziswa kumhuri yeZANUPF nekuti vagari veAPS tazoona kuti vakasimbatsaisa nesu zvakanyanya vachifuona vachiti neurongo nekupwanyirwa kwamaitwa motikari dzenyu nekuvhirimba kwamaitwa nekuposa maurawa nevanhu veZANUPF. Isusu hatiti mhiri zhonga mumusha medu tichataura paballot box tine chokwadi chekuti ZANUPF haisi kuzohwina muIPOS nokuda kwekukupondai kwayaita pamwe chete nekuponda motikari dzenyu. Hatingagoni kuti tirarame tiri iniye inonzi pachirungu main state of nature a game of no rules. No, toda kuratidza vanhu veZANUPF kuti muno muEPOS anenge aita mhiri zhonga hatimuvhoteri. Saka naizvozvo ine ndiri kuti kutipwanyira kwavakaita motikari dzedu nekutirova kwavakaita zvatotisiya tiri pari nane pekuhwina sarudzo idzi zvokuti ndinotarisira kuti tichahwina zvine mutsini.
Nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora iri kukukidza mudunhu reEPOS vazivai metu vari parunhare kuEPOS naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vanoramba mashoko ekuti nhengo dzavo dzine chekuita nekurwiswa kwavamhetu uku. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chekutanga ndinoti kuna vamhetu musangano weZANUPF nomutungamiriri wavo vakazvitaura vakaparura gwara romusangano musarudzo iri vazokororazve nhasi katatu vachitaura kuti peace, harmony and peaceful coexistence mukukambena hatitenderi mhiri zhonga. Saka nokudaro chendinoziva ndechekuti even pari zvino mutsvakurudzo dzatakatikuita kuti chii chaitika kwepwere tine umbowo hwekunziva nokunzwa kuti nekuda kwekupokana kuri kuitika mafactions eMDC zvasanga kuti kufomwe mumwe mupatswa weCCC kubva kuMDC vari kurovana pachezvavo asi vari kuti kana vava mukurovana ikoko vanotora matishets eZANUPF vopfeka vonyepa kuti ndevechidiki veZANUPF ivo vachirovana pachezvavo. Machokangu kunawa mitu ndio ukuti. Azina kunaka kutikana wasangana njozi mninina. Uo manjira kutizanu PF. Uno kanganisa chakuruzo zama polisa. Kutiku kubatwa nyanya ni nitira matrimi. Mara patetete zinike za kangata daita mbirisho. Chaurai kana maito mbirisho kata ito mbirisho kata shishu. Wano mocha kwa wee puwezido kusirika. Wano zikangwa wano wano kuita suniso so. Wano peka matisho tizanu PF. Kana marimi CCC. Wano uwa wano wako mwanzura.
Zano PF rikusvibiswa kuburikidzwa nezvamuri kutaura zvekupfekerwa ma t-shirts nezvese matanho apa amuri kutora kuti zvisaitika zita rinyorirambe risingasvibiswa
matanho achinotora kusanganisira zvamaita izvozvo muchitifonera tichikwanisa kuudza kuti vanhu vazive kuti aiwa muchasangana nedambudziko iri kwenguva yakareba zvovana vari kunedzana pachezvavo saka tinovimba nokuteererwa kwamunoita vanhu vari kuteererawo vari kuzvinzwa kepiri isusu tinoisa nyaya idzi kumutemo sezvizvi vamhetu vamhangara kana vamapurisa malaw enforcement agent vochakurudza kuchazoonekwa kuti ko zvii zvaitika zvafamba sei sezvatakazoona zvokukwekwekwa kwatakatonzwa kuti vana vachamisa vangava kuchemera kuti mutumbi ndewedu munhu wafande wedu isu tozoone rumwe rutivi kuti aiwo vabereki vacho vanoziva mwana wavo kudarika isu tose nevemudc vacho nevecc tozwa kunzi mwana wavo anga asingaite nezvemapolitical party kunyanyanyanya recc rachanga asingaite nezvaro saka hatiiti kupomerana kana kutsvaga kushoresa nyika kana kutukisa vanhu kana kudyara ruvengo pakati pevanhu vemuzimbabwe vanosapota musangano wezanu pf nevanosapota musangano weruvara hwavo hwamabhanana avo neavo vanoita zvokwamonzora kwavo vachidyarwa ruvengo nenyanya dziri kuita zvinhu izvi vachizviita uri bhone hwokuti vatorerane chitanho chokuti ndiani muridzi weopposition kana kuti anodiwa nevanhu kuopposition ndiani nofunga munozviona kuti chero pasocial media kunyange pavanoita marali avo vanoita marali avo vari kusekana kutore kuti ndiani mukuru vari kuita simuka chienzani vari kure zvavo neutongi they are at the periphery isu kuzanu pf hatina dambudziko rokurwi ndiani ungarovawo vanhu vokwamunzura vachitsvakei ndiani ungarovawo vanhu vokwaccc vachitsvakei vamunangagwa vati takarova mapridhea muhondo nekidi zvikapenera ikoko nhasi vati kana tichirwisana nemapurofita atinorwisana navo nevhoti murunyararo pasina kupokana kana kusumudzirana tsvimbo mukosi hatitenderi izvo
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti masangano eSADC neAfrican Union anofanirwa kutevedzera zvavakanyora pamusoro pezvakabuda muongororo dzesarudzo dzavakaita muZimbabwe pakaitwa sarudzo muna 2018. Zvichitevera kurambidzwa kwemisangano yokutsvaga rutsigiro kwemamwe mapato uye kurohwa nekuurawa kwevatsigiri vemapato anopikisa, ZESNI inoti inokatyamadzwa nekunyarara kweSADC neAfrican Union pane zviri kuitika muZimbabwe. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti masangano maviri aya akabudisa zvaakaona musarudzo dza2018 muZimbabwe kana kuti mareports, uye ane magwaro aakanyora pamusoro pezvinofanirwa kutevedzerwa panoitwa sarudzo munyika dzemuAfrica kana dzemuSADC. Vachiti zvinovakangamadza zvikuru kuti masangano aya hapana chaari kutaura.
Tinoti masangano iwaya masangano akatikoshera zvikuru muZimbabwe. Pari zvino panhau yemabielections handizivi kana vaine zviri directly related kuma by-elections zvavari kuita kana kuti zvavari kuda kuita andina hangu information iyoyo asi masangano atakaona kuti aka observe my elections muna 2018 vakanyora ma reports avo ewongororo dzavo dzemao elections edu kana tinoti assessment yavo yemae elections emuna 2018 ma reports avo iwaya vakasiyawo tinoti ma recommendations oro zvatingati zvingada kugadziriswa neZimbabwe kuti ma elections emuZimbabwe arambe achiitika mune nzira dzakanaka kana kuti aitwe munzira dzakanaka tinoti in a credible way. Saka ma reports iwaya chikumbiro chedu ndechekuti vatibatsirewo kuti hurumende yedu nemusangano unorana maelections wedu weZimbabwe Electoral Commission vawanikwe vachitora kana kuti kuimplementa zvimwe zvezvinhu zvakanyorwa mareports avo kuti zvigadzirise kana kuti zviimprove sarudzo dzedu atinotiwo marecommendations anofanira kuimplementwa.
Saka kumasangano akaita seSADC akamboongorora sarudzo muZimbabwe akanyoravo mareports avo munoti kwavari?
Takatikumbira kuti veSADC panenge pakadai paine mabyelections mukana wekuti vauye kuzoobserva kana zvichibvira kana kuti vakwanisewo kuverengawo mareports achaburiswa nemaorganizations achanga achiobserva maelections vaongorore kuti marecommendations avakasiya muna 2018 atinoti iwo marecommendations emaelectoral reforms pane zvakaimplementwa here musarudzo dzemusi wamugovera dzemabyelections kana kuti pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu yeZimbabwe kana kuti neveZimbabwe Electoral Commission.
Sei izvi zvakakosha amai Dingani?
Zvinhu zvakatikoshera nokuti tinoda kuti sarudzo dzedu dzirambe dzichiimprova dzichiwedzera kunaka uye dzichiita kuti vanhu vanenge vachikondesta vanzwe kusununguka vanzwe kuti aiwa tiri kukondesta yatipane yatinoti iyo level playing field. Saka zvakatikoshera kuti veSADC African Union nevamwe mapoka ese akauya muna 2018 vakaita sevana Commonwealth vana COMESA kune vamwangu vakabva zvakare kumiri kwamakungwa kuna naAmerica kana kuna naEurope tinokumbira kuti varambe vachiita follow up yemarecommendations avo avakasiya vachikurudzira hurumende yedu neveZimbabwe Electoral Commission kuti vawanikwe vachiimplementa marecommendations aya nyange vakasatora havo marecommendations ese asi tinokumbira kuti vatore chikamu chakati kurei chemarecommendations iwaya kuita kuti sarudzo dzedu dziwanikwe dzichiitwa dzisingapokanwe uye dzisingakonzere mhirizhonga kana maresults abuda.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Day mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira madzishe kuti vasatsigira mapata anopikisa vachiti madzishe anofanirwa kuramba achitsigira ZANU-PF kana vachida kuramba vaine zvigaro zvavo. VaMnangagwa vakayambirawo kuti vanogona kuzviringa zvirongwa zvekubudirira mumakanzuru emumaguta anotungamirwa nemakanzura emapato anopikisa. MuNewsday makare sachigaro webato rezanupf mudunhu reHarare vaGoodwills Masimiremha vakaudza musangano webatsigiri webato ravo kuGlenview neZuro kuti kunyoreswa kuri kuitwa vana Chimuhido nevana Mujibha inongova nzira yokutenga mavhoti. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari muguta reBrussels muBelgium nhasi vari kutarisirwa kuita misangano mitatu nemubatanidzwa wenyika dzeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO, European Union uye nenyika dzeG7. zviri kutarisirwa kuti vaBiden nemadzisawira avo vachazivisa nezvezvimwe zvirango pavanhu vezvamatongerwo enyika vekuRussia senzira yokubatsira Ukraine muhondo yavo neRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vanoti kuti rwendo rwavaBiden runzi rwabudirira unge vabvuma kubatsira Ukraine nekurambidza ndege dzeRussia kuti dzigururuke pamusoro peUkraine.
Maonero angu ndeyekuti chinhu chakakosha kuratidzira unity pakati pemacountries ari muNATO, because tiri kuona kuti right now hondo achifamba mushe for Putin, masoja ake ari kurohwa nemaUkrainian, even though maUkrainian ane army diki kune ya Putin, asi vanhu vacho vari resilient, vari kurwira nyika yavo and vari kukumbira support kubva kumawestern countries ari muNATO, and therefore kuenda kuri kuita Biden ikoko kuti anonotaura nevamwe vake vari kusupporta Ukraine, I think zvinoratidza unity and vanogona kuzodiscussa in detail kuti vabatsire ne no fly zone iri kukumbirwa na Zelensky, ari kuti ndibatsirei tivhare maskai zedu kuti maRussian asarambe achingobhomba achishandisa ndege.
Rwendo urwu munoona sekuti kuda pamwe dzimwe nyika muEurope dzanga dzoita sekuda kudzokera sure?
Ndione kudaro, I think inini maonero angu ndeyekuti Zelensky aita basa rakanaka chaizvo rekuramba achiinsista achitaura nemaparlamenti akasiyana, takamuona achitaura necongress yemunomu, takamuona achitaura neEuropean Union. Ari very active kuvaudza kuti zvamuri kuita idzi kuregerera Putin aichiita zvari kuita izvi hazvina kusiyana nezvakaitika na Hitler, and hationi kuti Putin achastopa once akakwanisa kutiponda isu paUkraine pano. Hapachisina ndiana anoti achastopa ipapo, panongona kutopindira Poland, Romania, ndoma countries ari maneighbors Ukraine, anosupportana nemawestern neNATO nezvinhu zvakadaro. So I think warning ya Zelensky yakakosha stereki
kuti rwendo rwavo rwunzi rwabudirira, chii chinofanira kuitika?
I think nini NATO idavuma kuti takubatsira Ukraine ne no fly zone, then ndofunga that would be very successful, because kana padaro hapasisina nzira yekuti Putin angaiwine hondo iyi. Problem inozoitika neizvi zvadaro ndizvo kuti Putin right now ari unstable mentally, anogonawo kutretena nuclear.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kupfumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLight Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira bato remutwakazi Republic Party kuti Zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. Nhengo yeMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora iri kukwikwidza mudunhu reEpworth inoti yakarwisa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Sangano reZESNY rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti SADC neAfrican Union hapana zvatiri kutaura pamusoro pesarudzo muZimbabwe. Tashika kumagumo echulongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare maniru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini tanono kawande ndiri Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.